Vachombo avangi vari kupa humbo pamusoro pekuwanda kwemapurisa ave kumira mumigwagwa kukomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu vati kushandiswa kwemichina kuchaderedza nyaya dzeuori kumapurisa uye vaiva nemhosva dzekusabhadhara matikiti avo mumigwagwa nedzimwe mhosva vanenge vave kubatwa nemichina iyi pamaroadblock. Vachombo havana kutaura kuti vachashandisa mari yakawanda zvakadii pachirongwa ichi, asi vati michina iyi ichange ichibatana nemakanzuru. Makambani akaita seEnvironmental Management Agency, Zinara neZimbabwe Broadcasting Corporation uye vese vane mafaindi, mitero kana marezinesi avasina kubhadhara vanenge vave kubatwa nekubhadhariswa mari idzi nemitero yose pamaroadblocks.
Vati michini iri kuuya iyi inenge ichidyidzana nekunotorwa marezinesi, inodyidzana nekunobhadharwa mitero yemota, inodyidzana nelocal authority kunogara mota, inobva yadyidzana neZBC. Kana kwese kwausina kubhadhara ukasvika nawo paroadblock yamataura yeye, hauchagona kupfuura even if pasina chawatadzira roadblock iyi. Vatoda kuti uzadzise vamwe vese uvabhadhare zvikwereti zvavo ipapo. Vabhadhara inoiswa kucombyuta, kana usina mari unobva wasuwa iyo.
Vachombo vatiwo vanoziva kuti pane vamwe vanoshandisa migwagwa vane katsika kekutiza mapurisa, vakati vanhu vakaita seivava vanenge vasakwanise kudarika pamatoll gates kuudza mari vabhadhara mari dzese dzinenge dzichidiwa.
Kana pambonzvenga mapurisa vaenda nenzira yekuseri zvavanoita zvenhu, vanondosvika kuseri, unoenda nao pausingagone kunzvenga panonzi patoll gate. Iwe yetoll gate unayo, but une chikwereti chemupurisa unobhadharira ipapo. Mapurisa yavo inobva yazoendeswa ikoko end of the day. Saka enda unobhadhara kunyanga kukanzuru unobva yatorwa ipapo, inyanga yobva yapuwa tumaitwa.
Nhengo dzekomiti dzauza vachombo kuti hadzisi kufara nenyaya yekuti mapurisa ave kumira mumugwagwa pese pese achibhadharisa vanhu mafaindi ipapo ipapo kana kuti maspot fine vachiti zviri kunze kwemutemo. Asi vachombo vati zvese izvi zviri kuitwa nemapurisa zviri mumutemo, uye vati mamwe maroadblocks anenge asiri emapurisa asi kuti anenge achiitwa nemamwe mapazi kana makambani ehurumende awo asingabvumidzwe kumira mumugwagwa ari ega akaita seZBC. Panyaya yemaspot fines, vachombo vati mapurisa akatanga kuita izvi mushure mokuona kuti vanhu vakawanda vange vasingabhadhari matiketi avo uye vamwe vaipa nzvimbo dzekugara dzenhema. Vanoti mapurisa ange ari kurasikirwa nemari yakawanda nekutevera vanhu vanenge vachinja pekugara. Mumwe mugari wemuHarare vatakudzwa mwoyo vati danho riri kutorwa nehurumende rakanaka sezvo richideredza uori kumapurisa.
Tine dambudziko rekuti zvinonzi amwe mabhuku anoshandiswa nemapurisa ndeavo anenge vagadzira anenge asikazikanwi nevakuru vemugovernment. Saka izvozvozvo pavanhu panotanga kushandisa maATM cards kubhadhara, tinotanga kuziva kuti ninge abhadhara mari, mari yacho yaenda kupi, tinokwanisa kuteera uori unenge uchiitwa nemapurisa.
Zvichakadai, vachombo vati bazi ravo richaongorora nyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mboko vakaburisa muchitokisi vamwe vakuru vakuru vebhodhi rekuZinara vainge vasungirwa nyaya dzeuori nemapurisa. Sachigaro vekomiti vaDexter Nduna vakurudzira vachombo kuti vaite sekutaura kwavo vachiti vanoita nemakurukota anouya kuparamende achitaura zvinhu zvaasingazoiti. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti maroadblock awandisa mumugwagwa uye ave kutokanganisa kuitwa kwemabhizimisi munyika, asi vachombo vati izvi zvinodiwa mukuchengetedza runyararo pamwe nekubata mbavha nemakororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.